Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiriri vemapato anopikisa munyika vakorokotedza vakasarudzwa kuva mutungamiriri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Vachinyora padandemudande reTwitter, vaMnangagwa vakatiwo vari kutarisira kushanda navaBiden mukusimudzira kudyidzana neAmerica. Mutungamiriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vakanyorawo padandemudande ravo reTwitter vachiti kukunda kwavaBiden mucherechedzo hwakanaka muutongo hwejekerere pasi rose. Vanotiwo kusarudzwa kwavaBiden mucherechedzo nezvido zvevanhu vemuAmerica. Mutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanyorawo padandemudande reTwitter vachikorokotedza vaBiden vakatiwo vari kunyanya kufara nekudomwa kwaamai Kamala Harris semutevedzeri womutungamiriri wenyika wokutanga wechidzimai muAmerica. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vakorokotedza vaBiden mukukunda kwavakaita, asi vakati tarisiro yavo ndeyekuti vabvise zvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika yeZimbabwe.
Tinongovakorokotedza, asi chataikumbira sevana vemuZimbabwe vose ndechekuti vaJoe Biden vakakambena musarudzo dzavo on the basis of kindness and empathy, vachiti mutungamiriri ane tsitsi, ane rudo, ane runyararo, anotsvaga kudyidzana nedzimwe nyika, anoshuvira kubatsirana nedzimwe nyika kuti tipedze matambudziko atakatarisana nawo sepasi rino rose. Zvino tinovimba kuti isu tichange takatarisa kuti runyararo rwavanotsvaka, tsitsi dzavanadzo, rudo rwavanoti vanarwo, uye zvekare chido chavanacho kushandidzana nenyika dzose pasi rino tichange takachitarisa nemaziso matsvuku, tichivimbira kuti tinofanira kutanga pakubvisa zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe, nokuti zvirango izvi hazvisisina chikonzero chekuti zvingaramba zviri.
Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo kukunda kwavaBiden mucherechedzo wekuti vanhu vakabatana vanowana utongo hwavanoda.
Tinokorokotedza president elect weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo Harris Kamala. Tinoti makorokoto nekukunda musarudzo nekusarudzwa nevanhu veAmerica vakararidza kuvava nechivimbo navo kuti vatungamirira America kubva izvezvi vachienda mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa panemwe University muSouth Africa, Dr. Tianai Masia vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufarira kukunda kwavaBiden avo vanova kubato remaDemocrats rinozivikanwa nechido chekuumba hukama nedzimwe nyika, vati havaoni pachizoita shanduko pakudyidzana kwenyika iyi neZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, atingati iwo marestrictive sanctions aya, akaiswa hongu panguva yemaRepublicans asi akangoramba aripo panguva yemaDemocrats. Uye zvinoratidza kuti acharamba aripo nekuti hapana yatingati shanduko yatinoona munzira iri kutongwa nayo nyika yeZimbabwe nehurumende yavaMnangagwa.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vatiwo kukunda kwavaBiden semutungamiriri weAmerica kunosimbaradza kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu.
Daro tinoziva kuti munhu anga achitarisa nyaya yeZimbabwe kwemakore akawanda kubva vari senator.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vanotiwo havaoni kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kuchichinja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.